nyaya yekutorwa zvinodhaka muZimbabwe ichiri kuenderera mberi. Tiri kuona zviri kuitika paground kuti vafana vechidiki vamwe ndova kuzvikuvadza nenyaya yezvinodhaka. Saka zvinodhaka zvichiri kutorwa kwazvo munyika yedu yeZimbabwe nekuti hatisati tanyatsoita atingatiwo matreatment centers kubatsira vana ava.
Chii chingaitwe nehurumende uyezve nemapato akazvimirira semi kuti dambudziko iri riwanikwe richipera?
Chingaitwe nehurumende pane ino nguva kuimplementa document ravakapedza rinonzi Multi Sectoral Drug Use Framework, rinove document iro riri kupa hwaro hwekuti izvo nyaya dzemadrugs dzopedzwa sei munyika yedu yeZimbabwe. Saka hurumende yakakasikawo kuitira kuti pasiapa painge paine mastructures vanhu vedu vange vachiwana kwekuenda kunorapwa panyaya dzezvinokora. I think hurumende inogona kubatsira zvikuru. Uyezve mapato akaita sesu isu tagara tichingoti izvo ngatichinjei mitemo. Mitemo yedu iyi ngaive mitemo inoita kuti vakomana navasikana varikushandisa madrugs vabude pachena kuti vakunge vachibatsirika. Nekuti mitemo iripo yakaramba ichisunga especially vanasikana nevanakomana vari kushandisa madrugs iwaya, hapana zvatinenge tichiita. Nekuti kana munhu achinge aenda kujeri anonosangana nemamwe macriminals asingatoiti ikoko, otoita very serious kana kuve worse panyaya dzemadrugs iwaya. Saka dai tachinja mitemo yedu ione iyo kuti nyaya dzemadrugs inyaya dzepublic health dzinoda kuti painge paine zvakawanda zvakaita sana counseling services, zvakaita sana treatment services, kuitira kuti vana vedu vange vachidzoka kwatiri mushure mekunge varapwa.
Vanhu vangaziva sei kuti munhu ava kutora zvinodhaka uyezve kana vaona paine dambudziko vanofanira kuita sei?
Vanhu vanokwanisa kuona kuti uyu mwana ava kutora zvinodhaka nekuti karekta yake inogona kuchinja. Kana mwana ainge ari munhu uyauya anga ari smart, anogona kutanga kuitawo zveuchina china, maziso kutsvukuruka zvakanyanyisa, kuva neukasha kana kunyararisa, izvo zvainge zvisingaitwe nemunhu ese waya masainzi anoratidza kuti munhu aakutora zvinodhaka. Uyezve tinokwanisa kuona kuti uyu munhu anenge aakutora zvinodhaka especially pakurasika njere, padrug rinonzi iro crystal meth. Kana munhu achinge anyanyiwo kuritora kwenguva ndefu, tinoona munhu achitanga kurasika njere, munhu wamaiziva ari munhu ari right, but kana tichinge tasvika panyaya idzodzo anokwanisa kutanga kurasika njere. Saka izvi zvimwe zviratidzika kuti munhu aakutora zvinodhaka. Uyezve miromo kana yainge iri mitsvuku kutanga kuona yaakusviba, uyezve nemaoko aya kutanga kunenge kakusvibirira kudai, zvimwe zviratidzika kuti munhu uyu aakuita sei, aakutora zvinodhaka. Pari zvino vanhu vedu vari kutora iyo yatinoti crystal meth. Crystal meth iri kukanganisa utano hwevanhu zvikuru, kwozoitawo mbanje, vanhu vedu vari kudzizvuta chose muZimbabwe. Saka izvozvi zvinoratidza kuti izvo vanhu vedu vazhinji vacho vari kukwanisa kuwana madrugs iwaya zviri nyore, nekuti vanhu vacho vakawanda vari kutora madrugs. Mamwe ari kutorwawo ndo akaita sana ecstasy, madrugs anotorwa kumapati uko, heroin, alho isina kunyanyowanda zvayo asi iri kutorwa zvekare muno munyika medu, nemamwewo atinoti maillicit brews pachirungu ari kutorwa zvakanyanya munyika yedu yeZimbabwe.
Ndezvipi zvinodhaka zviri kunyanyotorwa nevanhu munyika pari zvino, uyezve mungati mapurisa ari kuita basa ravo nemazvo here?
Hongu, kana tichitarisa mastatistics ari kubuda iwo anoratidza kuti mapurisa ari kutevedzera iwo mutemo wemuZimbabwe wekuti vanhu vanoshandisa zvinodhaka vanofanira kunge vachisungwa, uyezve nevacho vari kutrafika. Asi nyange vakaedza zvavo kusunga, chiri kunetsa ndechekuti izvo paevery four families one family iri kuita iyo yatinoti izvo they actually vari kuita a living out of selling illicit drugs. Saka zvimwe zvacho mapurisa anokurirwa nekuti vanhu vari kushandisa madrugs uyezve kuatengesa vati one day munyika yedu yeZimbabwe. Saka idambudziko rinotoda kuti izvo mitemo yedu iongororwe zvekare kuona kuti iri kubatsira here panyaya yekupedza dambudziko remadrugs. Saka nyangwe mapurisa akaedza nepaanokwanisa kusuka ivo vari kuatengesa madrugs acho, asi nenyaya yekuti izvo ndokuri kubvawo malivelihoods evanhu vari kutengesa madrugs iwayo, tinoona kuti mapurisa ari kukurirwa nekuti madrugs akawandisa munyika yedu yeZimbabwe. Saka mutemo wakakwanisa kuchinjwa zvekuti izvo tikwanise kukata supply yemadrugs, nekuti nyaya dzemadrugs dzinge dziri public health issue. Vari kuashanisa vange vakuonekwa vari muzvipatara. Ava vanoatengesa madrugs vanoshaya kuti vopaani, nekuti vazhinji vose vanenge vorapwa.
Vanenge vachida kushanda nebato renyu kana kuti sangano renyu vanokubata ipapi?
Vanoda kushanda nesu vanotibata panhamba dzerunhare dzinoti 0777056475. Ndinodzokorora zvekare nhamba 0777056475. Tinowanika pa 7 Capri Road, Highlands, Muharare.